zinoita vane utongiwo umbimbi ndoga. Putin arikuratidza umbimbi ndoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimirira sovereign nation, uchinofadza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zvichiitwa naputin ndozvakaitwa nahitler zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa hunhu hwemadhiketa. Isusu tinozvinzwisisa vekuzimbabwe nekuti tinavo madhiketa, vanongotsvaka kanyaya kadiki diki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu. Ndozvaitwa naputin kuukraine.
Regaitinkuona Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, munoti
zviri kuitika kurussia uku isi nebongozozo nemheremhere yakakonzera iyi, hatingamire tichitaura kuti hondo yakanaka, asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu kuvachipinda kuukraine. Chekutanga chekuti vadzokora vakada kuandatenda inonzi history, Ukraine yakanga iri pati yerussia, ikaita sahwira wenato inenge yakupfumura zvanga zvakaitika mukati merussia neukraine. Saka zvino zvatanga chikonzero chaita kuti russia isimuke, nekuti russia ine kodzero yekuprotekta its intelligence, infrastructural resources neits investments, because chine zvakawanda zvayakainvesta muukraine. And ukraine iwo haifaniri kungotiza vanhu vayakaronga nayo vachimhanyaira vatsva, nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo yeniko, hondo haina kunaka, asi russia ine chikonzero chikuru chirikuita kuti chipinde mukati mekurwa. And chekupedzisira, russia yakati ingadai vatungamiri dzimwe nyika vakaita zvekutaurirana, asi havana kudaro vaita zvekutyisidzirana. Saka russia yakati aiwa, hatingatyisidzirwe nemutindo webete. Ndo zvakonzerera muzuku riri kwotati.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hwerussia huri kukurudzirwa nevanhu vezanup f. Unotongoona kuti ndo dambudziko ratinaro munyika medu, nekuti mukaona munhu anomiririra zanup f achifarira nekupemberera nekupembedza hondo yakadaro, hondo inokwanisa kukanganisa upenyu hwevanhu vese, kwete vekuzimbabwe chete, nevemuno muamerica. Munozviziva mese kuti kana kwaita hondo tinonyanya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo, muchatoona kuti mafuta achakwira ende anokwira kwese. Inini kunoku ndinoshanda muoil industry, tatoona nhasi oil yatokwira kuenda ku$100 per barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese, zvichitosvika kubata vana vezimbabwe, nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona. Ende zvese izvi zvichikonzereswa neupenzi, vanhu vasingakwanise kutarisa kodzero dzevanhu.
Dr. Mavaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuzimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mafuta, mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba, nekuti kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muukraine, asi inogona kubatanidza nyika yese, yotova hondo yepasi rese. Saka hondo situation isina kunaka. Ndosatiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu, vagove vachinyemera kutakunge varinda kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi, vanozokonzera hondo dzimangwana. Ndo utengesi hurikuda kuti panashamisa wekuti handina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vati vazokuenda vataka kuita bvonga mupopoto munyika medu. Saka tidambudziko ripo ndiri kuti Zimbabwe ine ukama huri padyo padyo nerussia, ine ukama zvakare huri padyo nebritain, apa tine ukama nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takatera nyamwana, muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu. Zvaakatambudzanesa hatizivi.
Vadzokora,
ndanga ndakateerera vamavaza vachitaura vanozviti ndo vai vemuhurumende. Ndanga ndichingoti vatataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muukraine vari kutambudzika, vachitoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanya mhanya kubatsira vana vadzo, asi isu setripc takamira ne department reper Zimbabwe diaspora affairs notungamirwa kubva navakibo tatsvayo, tatoita reach out kune vana variko, ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai tinzwe tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara ava, hurumende yakatotsanangurana nezvikoro kune vana kusatwa ane hondo vana vanga vari kumabhazwa kuizo Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi vakafonderwa neembassy yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabhazwa nekuti hondo iri kumabhazwa takaiko zvinezvi tichitaura nemi kudai tinotori nevana vanopfuura gumi nevashanu 15 vatosimuka kubva kumabhazwa vachienda kumadokero kuno kusati kwakuta kwatanga zvinotongoshamisawo kuti ava nodzatudza dzinonzi ccc idzi hadzizive basa radzo basa radzo ndeya epolitical party dai vanga vane chido nevana vezimbabwe ava vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri ccc chiita muri kuitira vana vedu can you help can you do this we are here vopusha ndozvoita basa reopposition bata avayo vainunzvatunzva idzi